Vachina masavatise makore ese mari zhinji yehurumende iyo inodarika zvikamu makumi masere kubva muzana zvebhajeti rese inoenda kumuhoro yevashandi vehurumende izvo zvinosiya hurumende isina mari yekuita zvimwe zvirongwa. Vachina masavati hurumende yakatoita chisungo chekuona kuti mari iyi yaderera uye ichatora matanho akaita sekumisa vamwe vashandi basa pamwe nezvimwe izvo zvichaita kuti hurumende ikwanise kuderedza mari yemihoro nemamiriyoni 14 nechidimbu mwedzi wega wega. Pabhajeti ranhasi vachina masavati vanoda kuti mapazi edzidzo maviri awane mari yakawanda kudarika mamwe ese. Vachina masavati hurumende inokoshesa dzidzo nekudaro vari kuda kupa mapazi aya mamiriyoni mazana masere emadhora. Bazi rinoona nezvemukati menyika ndiro rimwe riri panzvimbo yechitatu uye vari kuda kuti ripiwe $395 million. Kwozotiwo bazi reutano ndiro rimwewo richapiwa mari yakawanda kudarika mamwe mapazi ese. Zvichakadai vachina masavati uwandu hwezvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika uchawedzera gore rinouya kusvika pa $3.7 billion. Asi vati hunenge huri pasi pezvinhu zvinopinzwa munyika izvo zvichange zviri pa $6.2 billion. Vachina masavatiwo hurumende iri kutora matanho akawanda ekusimudzira upfumi zvikuru sei nyaya dzekurima, nyaya dzekuzvicherwa zvegoridhe, zvemangoda nezvimwe. Vati hurumende iri kutsigira varimi vemumaruwa asi vakati varimi vemumapurazi vachaona rutsigiro kubva kumabhanga. Asi vati senzira yekutsigira kurimwa kwedonje, varimi vanofanirwa kupiwa zvekurimisa pachena kwemakore matatu anotevera. Vatiwo nyika nemasangano ekunze vari kubatsira kunyika nemamiriyoni anodarika zana munyaya dzekurima pamwe neutano. Vachina masa vajekesawo nyaya yekambani yeZisco Steel vachiti hurumende ichatora zvikwereti zvekambani iyi uye ichamisa vashandi vese vekambani nekuvapa mihoro kwemwedzi mitatu kuti ikwanise kutsvaga vekunze vangadi kutenga kana kuita mubatanidzwa nekambani iyi. Izvi zvinoburisa pachena kuti chibvumirano change chaitwa nehurumende nekambani yekuIndia yeESA hachina kubudirira. Vachina masavatiwo apo hurumende iri kuedza kukwezva vemabhizimisi vekunze ichajekesa zvakare mutemo wekupa masimba eupfumi kuvatema gore rino risati rapera. Paramende ichaziya bhajeti ravachina masa kuitira kuti iritambire kana kusaritambira sezvinodiwa nemutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.